Chandinoona ndechekuti nyaya dzeutano hadzisi kunyatsa kufamba zvakanaka muGaza, nepamusana pekuti zvipatara hazvisi kushanda, hazvina mishonga, uyezve hazvikwanisi kuopareta, zvimwe hazvina magetsi kana mvura yakachena. Saka izvi zvinokonzera kuti zvirwere zvinotapuriranwa zvipararire muGaza.
Panguva yehondo, zvirwere zvipi zvinowanzopararira patinoona pasina mishonga sezvatiri kuona zvichiitika muhondo iyi pakati peIsrael nechikwata cheHamas?
Zvirwere zvinobatwa munguva yehondo mavhelasi zvinosanganisa izvo zvirwere zvematoti maviral illnesses anotapuriranwa, koita iwo magastrointestinal illnesses, zvinhu zvakasanganisira vana cholera, typhoid, koita vana COVID vatagara tichiona ava, nokuti vanhu havasi kuwana pokugara pakakwana, zvipatara hazvisi kukwanisa kurapa vanhu nekuongorora kuti zvirwere zviri kupararira ndezvipi nenguva inenge ichitarisirwa. Saka izvi zvinoita kuti zvirwere zvirambe zvichipararira nenguva shoma shoma muruzhinji rwevanhu.
Takamboona Israel ichimisa hondo kwemazuva mashoma. Tingaone zvichiitika zvakare here, kana kuti zvii zvinofanira kunge zviri kuitwa kuti hondo iyi imbomiswa, tione zvikwanisiro zvichiendeswa kunzvimbo kwairi kudiwa?
Chiri kuitika pamarvelous ndechekuti maorganizations akaita sana United Nations nedzimwe nyika dzinosanganisira vana United States European governments nevamwe zvinosanganisira maAfrican governments vari kukurudzira kuti hondo imire nekukurumidza, kuitira kuti vanhu vawane rubatsiro kuti that humanitarian aid ikwanise kupinda muGaza. Saka chandinoona ndechekuti this effort icharamba ichiitwa every day, nekuti vanhu vari kurasikirwa neupenyu, vasiri kuwana medical support yakakwana. Saka veIsrael vane kutarisa kwavari kuita kuti hondo isvike pane rimwe danho, kuti vamise hondo. VekuHamas wo vanenge vakamira kwavari, asi ndinoona sekuti maefforts iwayo ekuti humanitarian aid irambe ichipinda muGaza achaita kuti hopefully tive nemore mapauses kuti rubatsiro rupinde muGaza.
Tinoona kuti sangano reUnited Nations rinoti iro pane vanhu vazhinji vawanikwa ivo vachibviswa munzvimbo dzavanga vari kugara vachiendawo kunogara kune dzimwe nzvimbo dzakamanikidzana. Izvi zvinokonzera zvirwere zvakadii panguva ino yehondo, takatarisa hondo iyi iri kuitika pakati peIsrael neHamas?
Chinozoitika mavhirasi ndechekuti vamwe vagara vane zvirwere zvavainazvo zvinoda mishonga yekuti varambe vachitora, zvakaita sana diabetes, zveshuga neBP. Izvi zvicharamba zvichikwira nekuti vanhu havana mishonga, nekuti havana kugara pakagadzikana.